nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 28 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatongi vese vedare reSupreme Court nereConstitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavamalava iyoyi. Nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudivi ravo.
Dare reSupreme Court roshaya vatongi vachanzwa nyaya yegakava riripo zvichitevera mutongo wokuendeswa kumudyandigere kwava Luke Malaba uyo uri kupikiswa nehurumende. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondlovi Teachers College kumasvingo hwasvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi nezuro. Vatungamiri venyika dziri muSadak Troika vanonzi havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi weDouble Troika wakaitirwa kuMozambique nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vatu epamusororo eSupreme Court neConstitutional Court vose vari gumi nevanomwe panyaya yavaLuke Malaba zvichitevera kusvitsa kwavaita magwaro avo kuSupreme Court izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzemitemo zvavakureva kuti vose vatongi ava havachakwanisa kunzwa nyaya yavaMalaba iri mudare reSupreme Court. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nyanzvi dzinoti zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vese ava havakwanisi kunzwa nyaya iyi muSupreme Court kana kuti muConstitutional Court. Gweta zvakare vari mukuru weHuman Rights Watch muSouthern Africa vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti vaMalaba vatevedze mutongo weHigh Court. Vatiwo zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vose ava havachakodzera kunzwa nyaya iyi, izvo zvichaita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadome vamwe vatongi kuti vanzwe nyaya iyi.
Vatongi vese vedare reSupreme Court nereConstitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavaMalaba iyoyi. Nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudivi ravo. Nekudaro chinotongosara chete ndechekuti mukuru wenyika vaMnangagwa vanenge vavafanira kutodoma vamwe vatongi vanonogara kuSupreme Court vasiri vatongi varipo kuti vanzwe nyaya iyi, kwete kuti inzwikwe nevanhu vakare vari kukwidza nyaya yekumatare varivo varidzi vematare acho. Hazvigoneke, hazvina chimiro uyezve hazvina mukana wekuti pave neutongi hwejechetere, nekuti vari kumhangara ndivo vatongi vanofanira kuva vachitonga nyaya yacho.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzemutemo wenyika isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti vatongi veSupreme Court havachakwanisa kunzwa nyaya iyi. Nyanzvi iyi yati vatongi ava vanokwanisa kutadza kunzwa nyaya iyi chete kana pachinge paitwa chikumbiro chekuti vasanzwe nyaya iyi ndokunge paine zvikonzero zvakasimba zvokuisa chikumbiro chakadai kudare. Yatiwo handi chokwadi chekuti vatongi ava vese vanoda kuwedzerwa nguva vari pabasa savaMalaba. Asi vamwe vanoziva zvemutemo vanotiwo nepamusana pekuti zviri kudiwa nemutemo wakavandudzwa uyu zvinonakirawo vatongi ava mune ramangwana, zvinenge zvakakodzera kuti vazvisudurudze panyaya inobata upenyu hwavo nemashandiro avo kana vachiremekedza utongo hwejekerere. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vamusakika nemagweta evechidiki eYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakaenda kudare vachipikisa danho remutungamiri wenyika rekuwedzera nguva yebasa yavamalava vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Izvi zvakarambwa nedare reHigh Court, asi hurumende yakapikisa mutongo uyu kumatare edzimhosva. Hurumende yakabvuma kuti vamalava vari kuenda kubasa kubva zvapikiswa mutongo weHigh Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondolofi Teachers College kumasvingo wakakwira kusvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi muongororo dzakaitwa nezuro. Munyika yose vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi muBulawayo nezuro wakare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weCOVID-19 Task Force Masvingo, Rogers Irimai, vaudza Studio 7 kuti ongororo dzakaitwa pavanhu vanopfuura 300 paBondofu, vanhu 103 ndochete vane chirwere ichi. Vanhu vanomwe vakabata nechirwere ichi nezuro pamusoro pevanhu 60 nevatanhatu vakawanikwa vane chirwere ichi musi wechitatu. VaIrimai vati hurumende iri kugutsikana nevanhu vari pachikoro ichi pamwe nevari kunze avo vari kutevedzera chisungo chakatarwa nehurumende chekuti hapana achapinda kana kubuda muchikoro.
Nenyaya yemacases emasvingo ari kuramba achikwira paBondofi hongu nezuro takaita zvemango matest 7 akaita positive, zvakaita kuti macases edu eprovinsi aende pa 103 zvikuratidza kuti COVID-19 tichinayo mukati medu. Tinongofara kuti iyoyi iri yakakonteniwa, mawana havazi kubvumirwa kufamba. Even mavisitors havazi kubvumidzwawo zvakare kuti vange vachisvika ipapa.
VaIrimai vatiwo hurumende ichiri yakamirira kuita ongororo yekuti mhando yadenda iyi yakabva kupi sezvo vamwe vanhu vavakutyira kuti inogona kunge yakabva kunze kwenyika zvikuru yemhando yakatangira kuIndia. Vatiwo chirongwa chekufirita chikoro ichi pamwe nenharaunda chatotanga sezvo bazi rezveutano rakawedzera vashandi varo pachikoro ichi. Hurumende yakazivisa kuti Bondofu Teachers College yainge yavharwa uye hapana munhu ari kubvumidzwa kushanyira pachikoro ichi, uye vagari vepachikoro ichi havasi kubvumidzwa kubuda kudzamara denda reCOVID-19 rapera. Muchiziviso chayo nezuro hurumende yakati vanhu vatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vanhu vakafa ava ndevekuguta reBulawayo. Kusvika pari zvino Zimbabwe yava nevanhu chiuru chimwe chete ne5,522 vafa nechirwere ichi 1592. Vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, vanomwe vavo vari vemumasvingo. Vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vave zviuru 30 ne5,554. Vanhu zviuru 4,590 vakabayiwa nhomba kekutanga nezuro, izvo zvasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwawo nhomba yekutanga pazviuru 640,401 648,121. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave zviuru 305,268. Zimbabwe inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti 10 miriyoni kana kuti zvikamu 60 kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Doctors Association for Human Rights kana kuti ZIDRA riri kukurudzira vagari mudunhu remasvingo kuti vamhangare kutyorwa kwekodzero dzavo mumhirizhonga yemudzimba dzinonzi dziri kukwira munguva ino yedenda reCOVID-19. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzesangano revagari remasvingo United Resistance and Repairs Alliance nhasi pamucheke hoo, vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZidra vaBrian Mbanje vakurudzira vagari kuti vasaite mhirizhonga uye vamhangare kana vadzaitika mudzimba dzavo.
Tatanga tichida kudzidzisa community yedu kuti ikwanise kuita pick up macases anenge abuda gender based violence. Immediately vanokwanisa kuuya kupo vachibatsirwa sei kana dzava nyaya dzemutemo vanokwanisa kubatsirika kupi.
Vambanje vati sangano ravo rakaita ongororo rikaona kuti nyaya dzemhirizhonga kunyanya dzekurovana kwevakaroorana pamwe nedzemhirizhonga dzepabonde dziri kuwanda nekudaro vanhu vanofanira kudzidziswa kutevedza mitemo yenyika. Vachitaurawo vamusangano uyu Gweta Muzare Chiedza Chuma vati zvakakoshawo kuti vanhu vasafire mumwoyo kana kodzero dzavo dzinge dzatyorwa pamhirizhonga dzemumba.
Kana tiri kumisangano echechi tiri kumba tiri kumashop zvigara zvinhu zvatinoita speak out in public kuitira kuti vari kuzviitirwa kumba vazive kuti hatisizi ndega because mwana nyara achifunga kuti ndini ndega. Tinoudza vana vachiri vadiki mukadzi haroyi akura anozoita murume yekuti anenge achiti chii mukadzi ndakakura ndizi mukadzi haroyi.
Imwe nhengo yemura amai Tresi Musakaruka vati mhirizhonga yakawandisa mudzimba asi vagari havana ruzivo rwekuti vanofanira kumhanara here kana kuti kwete vanongofira mumwoyo asi nezvidzidzo zvavawana nhasi vakukwanisa kutora matano.
Tanga tisiri kuwana mareports akakura bhozi vanhu vanga vasiri kuripoti asi zvatadzidza kubva nhasi tadzidza kuti tinofanira kuti tiinde kumaresponsible stakeholders edu tichienda kunoripota nyaya dzedu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti mhirizhonga yemudzimba yakawedzera nguva yedenda recovid-19 lockdown sezvo vakaroorana vaipedza nguva yakawanda vari vose mudzimba. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Mutori wenhau Jeffrey Moyo acharamba ari muhusungwa kudzamara nemusi wemuvhuro apo bachanzwika nyaya yake yokuti obhadhariswa here kana kuti kwete mari yechibatiso. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare ramajistrate mubulawayo Muzare Raiche Wamukanga vati vachapa mutongo wavo nemusi wemuvhuro pachikumbiro chamoyo chekuti atongwe achibva kumba. Moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weimmigration act achinzi akabatsira vamwe vatape venhau vaviri vekuamerica vanoshandira bepanhau renew york times vasina kudomwa nemazita kuti vapinde munyika pamwe nekushanda sevatape venhau zvisiri pamutemo. Moyo anonzi akapara mhosva iyi achishanda navatava Manika vanoye mushandi weZimbabwe Media Commission. Muchuchisi vaThompson Hove vati Moyo akabatsira kuti vatape venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashandise vatape venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Vachishandisa uchapupu hwapiwa nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaBen Justin, muchuchisi ati Moyo naamanika havafanirwe kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo mhosva yavakatarisana nayo ine chekuita nekukanganisa kugadzikana kwenyika kana kuti national security. Kuita ravamoyo vaDoug Coltart vapikisa maonero aya vachiti nyaya yekuvhiringidza kugadzikana kwenyika hachizi chezvimwe zvinhu zvinotariswa nemutemo panyaya dzekuti munhu opiwa mukana wekutongwa achibva kumba here kana kuti kwete. VaColtart vatiwo nyaya iyi inoratidza pachena kupindira kwehurumende munyaya dzezvekutapwa kwenhau vachiti pamutemo Zimbabwe Media Commission yakazvimirira yega uye ine kodzero yekupa vatapi venhau vemuno kana vekunze magwaro ekushandisa.
This case really brings to the fore the interference that the Ministry of Information which also becomes involved in the accreditation process of journalists. That is in complete violation of the provisions of the law, in particular the provisions of the Constitution which provide that the Media Commission is an independent commission which is not subject to the control of anyone else.
Vakota zvaudza kudare kuti Moyo naamanika vakabatwa nenzira isiriyo pavakasungwa sezvo vakabvisiswa zvipfeko zvinodziya zvavaive nazvo uye vakapinzwa muchitokisi chaive nevanhu vakawanda zvisinei nenjodzi yekutapurirana kwechirwere checovid-19. Vatiwo muchitokisi mavaive paBulawayo Central Police Station munonhuhwa uye hamuna kushambidzika vakapa chikumbiro icho chatambirwa nedare chekuti paitwe ongororo yechitokisi ichi uyewo kuti vanenge vasungwa vasabatwa nenzira isiriyo. Mutongi wedare ati ongororo iyi inofanirwa kuve yaitwa musi wa9 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Vatungamiri venyika dziri muSadak Troika vanonzi havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi weDouble Troika wakaitirwa kuMozambique nezuro uyo wainge vakanangana nehondo iri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique kwekare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avakaburitsa mushure mumusangano wavo kumaputo nezuro Maneru, vatungamiriri veSADC Troika vanosanganisira vaEmerson Munangagwa, vaSirura Maphosa vekuSouth Africa, vaFilipe Nyusi vekuMozambique, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaLazarus Chakwera vekuMalawi vakati vanofara negadziriro iri kuitwa neSADC kuitira kuti ipindire muhondo yekuCabo Delgado. Vatungamiriri ava vakatambira zvakabuda muongororo yakaitwa nechikwata chavakatuma kudunhu iri, uye vakati vachaita musangano weSADC yese kumaputo kwakare musi wa 2010, asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanoti havasi kufara kuti SADC iri kutora nguva yakareba kupindira muMozambique, dambudziko richienderera mberi kuCabo Delgado. Chipangamazano musangano reRevolutionary Research Institute vacheresani ndungwaka vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti hapana kuwirirana muSADC pakuti vopindira sei. Vati musangano wa Zuro hauna zvaunobatsira kune vari kutambudzika kuMozambique.
Kumira kwakaita zvinhu parizvo handioni chisungwe chichienda kunopedzisa nyaya yekuneakutakato.
Mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vatiwo zvinotora nguva kuti SADC ipindire kuMozambique nekuti nyika dzemuSADC hadzina kubatana.
Hatina yandingati identity sesadhaki inoita kuti titi munhu wekuMozambique kana arohwa zvoreva kuti munhu wese wemusadhaki arohwa. Hazvimo musadhaki, sadhaki ringori chipoka chokungoti vanhu vanoungana votaura zviri konvhinienti panguva iyoyo.
Vati zvinonyadzisa kuti nyika dziri kure dzakaita seUnited States, France nePortugal dzakatopindira Mozambique, asi vavakidzani vachingoita misangano isingaperi. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vati vanoona sekuti chiri kunonotsa kuti SADC ipindire kuMozambique inyaya yekuti nyika idzi hadzina mari.
Nyika idzi dzinenge dzisina mari, asi kuti vabude pachena kuti basa ravanoda rinoda mari, vanenge vachitya kuti sovereignty yavo vanenge vazotengesa.
Kurwisana kwehurumende yeMozambique kuCabo Delgado nevanopfurikidza mwero kwakatanga muna 2017, uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru zvitatu vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vakasiya misha yavo. Mune imwe nyaya, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro vakaburitsa mutemo mutsva vachishandisa masimba ePresidential Powers uyo ucharanga zvakaomarara vemabhizimisi vanodhurisa zvinhu zvakanyanya, kushandisa mari yekunze zvisina mwero, uye pamwe nekutadza kuti veza mitemo ine chekuita nekushandiswa kwemari yekunze munyika. Semuenzaniso, vanotenga mari yekunze kuRBZ pasi peauction system yeReserve Bank of Zimbabwe vachizoishandisa pazvinhu zvinenge zvisingabvumidzwe kutengwa nemari iyi vanobhadhariswa fine yemiriyoni yemaRTGS kana kupfuura. Ukuwe mabhizimisi vanotengesa zvinhu nemitengo inopfurukidza official exchange rate vachabhadhariswa mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emuno. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara vati mutemo uyu wakanaka asi uchanetsa kutevedza sezvo vazhinji munyika vave kuzvishandira.
Zviri kutaura kuitwa nehurumende zvakakosha kuunza a bit of order mumarket papa ne lot of indiscipline dziri kuitika, but of course kuti zviimplementwe kuna vanhu mabhizinesi ese ari muekonomi zvinogona kutinetsei.
Vatiwo mari yekunze ichiri shoma munyika, izvo zviri kuita kuti mamwe mabhizimisi arambe achitenga mari iyi pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobvira kodzero dzevanhu muHong Kong vari parumananzombe zvichitevera kuomeserwa kwaitwa vamwe vavo nematare edzimhosva ayo avatongera kugara mujeri kwemakore masere, zvichitevera kusungwa kwavakaitwa makore maviri apfuura vachipomerwa mhosva dzekuratidzira. Vasungwa vatatu ava vanoti Jimmy Lai, Lee Cheok-yan naAvery Nyi vakabvuma kuti vakatyora mitemo yenyika musi wa1 Gumiguru 2019 apo vakaunganidza vanhu pamusangano unonzi wainge usiri pamutemo. Vakambo vemutauriri weparamende yemuAmerica vaPaul Ryan vari kukurudzira vamwe vavo mubato reRepublican Party kuti vasatambira pfungwa dzinopatsanura vanhu dzinoitwa nevaimbi vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaRyan vataura mashoko aya nhasi pamusangano wavaita nhasi. Chirongwa chekubaya nhomba vana vari pasi pemakore 15 munyika yose chiri kusangana nezvipingaidzo mumatunhu akasiyana siyana sezvo mapostori akawanda ari kunzi ari kurambidza vana vavo kubayiwa nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti, nheta makumbo nezvimwewo. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo uyo ari kwamutare anoti panyaya inotevera.
Apostori aya anonzi ari kurambidza vana vavo kuenda kuchikoro kana aziva kuti vebazi rezveutano vari munharaunda vachibaya vana nhomba muzvikoro zvemunharaunda dzavo. Mumwe wevadzidzisi muzvikoro zvakawanda vana vane vabereki vanopinda chechi yemapostori kwamarange amai Elizabeth Ndudzo vanoti kubva pakaziviswa nezveurongwa uhu vana vazhinji havazi kuuya kuchikoro sezvo vabereki vavo vasingadi kuti vabayiwe nhomba idzi.
Ana achave kusikuruba nenyaya yemaresidensi yekuchechi. Pakangonzwa nezvevaccination izvo vana vakabva toregera kuuya nenyaya yekuti pamwe akaona kuti maybe paneighboring school vana vanenge vakabayiwa kana mandi obva atoziva kuti the following day pachikoro pedu. Saka vana aya havachatouyi kuchikoro. Mukutogara kutosvika pakuvhara chaipo buzi vakuziva kuti vaccination inopera musi wekuvhara.
Mumwe wevabereki vanopinda chechi yemapostori vaJeremiah Muzara wetu vanoti chitendero chavo hachibvumidzi kuti munhu ashandise mishonga kuti arapwe.
Ivo vanozviziva ivo vanofataro chokwadi ana munanga kufunza haisisi hatibayiwe oye gwemuri anonga vanga kuti haakatenda asi anoda kutofataro kuti mukuru wemanje awatibaya unofata kuti kwedu hatidi tibayiwe handisandambobayiwa hapana ngokuti ndinonga ndisina chenda asi ndekurwara asandambovhata wapwere kubayiwa kwedu hamuwini.
Asi gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vanoti hurumende inosungirwa kuti ipindire panyaya iyi sezvo kodzero dzevana vadiki dzekusawaniswa utano hunokodzera dziri kutyorwa nevabereki vavo nekuda kwechitendero chavasina kuzvisarudzira pachavo.
Nyaya dziri kuitika idzi dzeurongwa hurumende hwekupa vana kubayiwa majekiseni anoprotekta kuzvirwere zvakasiyana siyana zvinhu zvakanaka uyezve zvinoita kuti munhu wega wega anga aine kodzero yeutano. Kodzero yeutano zvinoreva kuti munhu ngaachengetedzwe kubva mukuzowana zvimwe zvirwere leta mumwe tatifambe muupenyu. Saka zviri kuitika zvatiri kunzwa kunzi mapostori ari kurambidza vana vavo kuti vange vachibayiwa nhomba kana kuti majekiseni zvinhu zvakashata uyezve zvinokotyora kodzero dzevana ivavo. Haisi sarudzo yavana kuti vange vakazvarwa mumhuri dzinopinda chitendero chechipostori uyezve hachiso chitendero chavanenge vakasarudza ivo. Saka naizvozvo vabereki vafanira kunge vachirambidza vana vange vachiaccessa kana kuti vachiwana kubayiwa nhomba zvirwere majekiseni ezvirwere izvozvo zvinovadzivirira kuzvirwere zvinozoitika muupenyu wati kurei. Saka ndinokurudzira hurumende kuti inge ichitora matanho anokodzera kuti iite kuti vana ivavo vemapostori vakwanisa kunge vachibayiwa majekiseni ari kubayiwa vamwe vana vane kodzero sevana wese yekuchengetedzwa bva kuzvirwere zvavanogona kusangana nazvo muupenyu.
Mashoko ava nyakureba atsinirwa zvakare nevaimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance. Avo vanoti kutyorwa kwekodzero dzevana kunofanirwa kudzivirirwa kuitira kuti kusaitike.
Nyaya yemapostori yokuramba kubayisa vana nhomba yakatanga kare. Takaita musangano tichienda musangano navo yakawanda. Vanobvuma muri mese asi kana vadzokera kwavanenge vavoudzana kuti kwete hatidi. Chinongodiwa panapa inyaya yemutemo wakasimba wekuchengetedza kodzero dzevana. Vana kana vachiri maminors vachiri vadiki vanofanira kuchengetedzwa nehurumende kodzero dzavo. Saka tinokurudzira kuti paiswe mutemo wakasimba pachild protection unochengetedza kodzero dzavana. Chimwe chandoda kuudza nyika ndechekuti mapostori kuramba kubayisa vana kwavanoita vari munzvimbo dzavo dzavakaungana kunoafekta nyika yose. Kunoafekta donzo redu senyika rekuti tigonzi tiri tipuwe certificate yekuti tiri polio free.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti kange vasina ruzivo nezvenyaya iri kuitika kumanikaland asi vakavimbisa kushanyira donho iri nemusi wechishanu vachipa dzidziso. Mujiri vaudza Studio 7 nasi kuti havana kuzobudirira kushanyira donho reManicaland sezvo vachiri kumashonaland west. Zviri kuitika kumaNicaland zviri kuitikawo mumamwe matunhu ari munyika nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira nyaya yezvitendero pamwe nekushayikwa kwedzidziso pamusoro pechirongwa ichi. Nhomba dziri kubayiwa vana muzvikoro dzinosanganisira typhoid conjugate vaccine inodzivirira denda remanyoka iyo inobayiwa vana vari pakati pemwedzi mipfumbamwe yekuzvarwa kusvika pamakore gumi nemashanu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Kwa The Caps United ne Dynamos zviri panguva yakaoma mumakundano echibuku Super Cup ayo ari kupinda munharaunda yepiri mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Je kwata zviviri izvi zvakatatarika mumitambo yazvo yekutanga ndokutora point imwe chete chete izvo zvakasiya upenyu hwazvo huri pakaoma makwikwi aya. Kokundwa kana kuita mangange zvekare kunosiya zvikwata izvi zvatarisana nekubuda makundano emukombe mukuru uyu. Dynamos iri kusangana neyadha muNational Sports Stadium mangwana, Caps United ichizotevera nesvondo apo iri kusangana neHarare City munhandare imwe cheteyo. Ko Dimbare madziso ese ari pamurayiridzi wayo Tondera Indiraya oyo akapiwa nguva nemari yokutenga vatambi vaanoda kusimudzira chikwata ichi. Anoita zvekushambadza zita reDynamos vaEmmanuel Machinya vanoti vateveri veDimbare vari kutarisira zvakawanda kubva kuna Ndiraya zvichitevera mari yakabuditswa nechikwata chavo chichitenga vatambi vatsva.
Fans veDynamos vanhu vanotarisira Dynamos iwine magames S, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Shondo rapera Caps United yaive yakarohwa 2-0 neyadha ndokudzora kuita mangange 2-2. Murairidzi wayo Darlington Jojo anoti anofanira kushandura maitiro kubva pamatambiro ayakaita neyadha.
Takuramba tichishanda, tinofanira kuonekwa tichikwakuka, tichinogadzirisa kuti tione tichichinja zvakare kuti tiite zvatoda.
Asi Black Rhinos, Chicken Inn, FC Platinum neHighlanders hadzina matambudziko kunge eDimbare nemakepekepe. Kugona kunenge kudada inowana tikiti rekuenda mumakota finari kana ikarova triangle mangwana. Chikwata ichi chiri kubaka moto unotyisa chichitungamirwa naRodho Chinyengetere pamwe naDonald Teguru. Hondo yezvikwata zvemasoja iri musakubva stadium mangwana zvekare apo Black Rhinos iri kukweshana neCranbourne Bullets. Mumwe wevatungamiri veRhinos vaWellington Mabiginye vanoti varida kutora mukombe uyu nekudzora chipembere cha 1984.
Itori shuviro yedu kuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Mutambo mukuru svondo rino ndeuyo uri muBaba Field Stadium nesvondo apo Chicken Inn iri kutamba neBoso. Vavakidzani vaviri ava vari kubvira moto zvekuti veruzhinji vari kutya kudoma chikwata chavanofunga kuti chichakunda. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Blauwayo Chiefs vs Blauwayo City, Ngezi Platinum Stars vs Wawa, Tenax vs Manica Diamonds, ZPC Kariba vs Herentals. Makundano echibuku Super Cup aya akatanga zvine mutsindo svondo rapera apo zvikwata zvakakanda zvibodzwa 25 mumitambo mipfumbamwe. Asi vatsigiri venhabvu havasi kubvumidzwa kupinda mudzinhandare nepamusana pemitemo inobata chirwere cheCOVID-19, asi vachange vachiona mitambo iyi paterevhizheni nepamadande mutande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zvinhu zvakakosha zviri kuitika munyika. sezvo nguva yadi yapera rigaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi dare repamusorosoro resupreme court roshaya vatongi vachanzwa nyaya yegakava riripo zvichitevera mutongo wokuendeswa kumudyandigere kwavalukumalaba uyo uri kupikiswa nehurumende uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pabondolofik teachers college kumasvingo hwasvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi nezuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka-28 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lo angikazathwa lanamhla iviki iphelileyo ngomgqibelo I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe bandwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe amabhanga abagcina beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezikhulumile lapho bedinga imali. Ngoliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo owe-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni akwenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela lamakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,000 121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle kobulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakobulawayo ngenxa yokuthi baningi abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uza kwaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kuzigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Gumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParelenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo eWilkins.
Lo angikazathwa lanamhla iviki iphelileyo ngomgqibelo I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield Clinic again bathi bona avala leyi vaccine and they were not sure when it is going to be available. So kwangidisturba because mina ngibengisithi ngihlatshwe ngiprevent le into e-COVID-19 now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ikhulumende kumele kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abase kulezi zibhedlela bakutshela bethini bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine kumbe bathi libuye nini njalo uyababona yini labanye belohlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho.
Ya ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqubelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babe funa ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed and even sithi mina lay demand kumele si utilize and the insupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine so you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions unesi wangiphumele egcekeni wathi yona akula even if you go to any institution ayikho le vaccine. So this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Thinashe Gumbo umhlali weHarare sixoxela ekhona le esigodlweni. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyagalolunye 38,854 labulala asebezafika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,592 lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondofi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 103 kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKwekwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lo mthetho i-Statutory Instrument 127 wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalo mthetho osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezulu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga limali ngesikhathi. Lo mthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo ababe bezikholomile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe ngezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lomthetho uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Umthetho uyabe usebenzile kodwa i-justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayebebanjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomu
ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu hathi ukuthi ipolicy yebank ngoba bayakwazi ukuthi ama license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe uzama ukuthi amabhanga aqinise ama checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela le ukuthi ziyasithengiswa kumbe ziyazingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe uyipolicy yebank eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Osiphatheleni balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha, kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi. Imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo ingama US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama US dollars, kodwa osiphatheleni basebenzimeni ngamapholisa abaye bebotshwa bethathelwe izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yecubungula ezomnotho bexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Owalwa kumbi yenkululeko umnumzana Frederick Mutanda uthi umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba bewengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthi usekhulumisana lebandla lezanu PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyika udaba luka Mnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe Umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasozi balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa, bazarepa abafazi, benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasozi bangithathele iplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngaphi abantu la?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywa mbani?
And then what the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani na kubona kwakho. Bano bathunywe
swathi. Ngicabangela ukuthi bathunywe ngubani. Bathunywe yi ruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisoze ngikwanise kuphendula. Ungabuza upresident ukuthi kathi abafana lawo the youth bavele ngathi. And they are using ama motorcycles lawo abadonete wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kumenjani kona ngale plaza ngakubona kwakho?
Angikwazi kathi ukuthi kume kanjani. Ngikhobulawayo kathi.
Awuzange ukukhulumisana lezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni, but no, abantwana isebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them. They are scared. They are scared.
Uza kwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona u Minister of State for Security umnumzana oyincube kumbe umnumzana Kazembe bazotumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu, because into bayenzayo akayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenzeka ukuthi babathi babuye khona pha abantu labo njalo? Ngizokuthiwa bebedake okumangalisayo.
Into bayenze ukuthi bayenze khonokuthi vabona nje kuti njengakuti tina vafana vezipra asiko asi zvanani le government kungaiso qhemiso we are not against government kota bona vasibona ngati kona asivelanga elizweleli we are second class citizens that's where the problem is they have to treat us like human beings like freedom fighters like who they are we discussed this sakukhuluma lo president zinze nihlangane naye ukembo mwadi vekona vazi wati hayi akuchonjalo ngati hayi president kunjalo tina kausiboni nga njengabantu balweli lizwe leli and that's where the problem is
kodwa ukukhulumisana lo mnanga ngendaba zenes yayiphoqa nje
sacoxa sacoxa ngahamba ngayombona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisele ama properties ezipro wavuma ukuthi uzabuyisela wazi wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto kodwa sekule minyaka engu-2 kathesi sethule
lo umnumzana Frederick Mutanda omunye wabalwa kumpi yenkululeko ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo sihlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chabamba isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo namhlanje uhlelo usikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngumlawuli wedale lePalamende lakwele Melika umnumzana Paul Ryan ukuthaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukubana batshiyane lomkhuba wokulandelana lobe ngumongameli weMelika nyakenye umnumzana Donald Trump okhulelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenze ndawonye kungakhathalekile ukubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba nguspika okehlandla elilodwa kusukisela ngomnyaka 2015 kusiya ku-2018 wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho-ke akasoze ancithise kwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensonto elemelika bakhuthaza ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abopha lokuhlukuluza unsondo uRonald Green ngomnyaka 2019 owagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambuphayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngucuku lapho ibotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngocuku kwabohlobo lwesiherero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusiyamukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embaleni yalesi sihlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Germany selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa unduna Vukirukoro wabesiherero walile ukwamukela ukuxolisa kwabeGermany lokhu esithi isivumelano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asiqoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo mulo umbhuqazwe. Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalonyaka eqakathekisa abakulomsebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sika Mbuyane Hunter. Umnumzana Butholezwe Khosinyati, umqondisi weNational Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo eqhutshwe nguMikeobe weStudio 7 lomnumzana Nyathi.
Kuyangipha lami amadlabu zane lentshukuntshu ukuthi process siyaphambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa. Akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso ezinjengabo-African Union zisithi zona umnyaka lo ngowe-Arts, Culture and Heritage. Kuyandiswe ukufaka izinto zomnotho, ezeikonomi, but esikutshoyo thina njengalabo abawuphetheyo lowo msebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu. Baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo. Ngakho nxa i-AU ikwenza lokhu, bayancedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezandla, ngemisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso, kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO. Lolo cwaningo lwaveza ukuthi i-Arts, Culture and Heritage yacontributa 6.96% towards the gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusinamba encane leyo. Ngakho kithi kubalulekile ukuthi arts and culture ibe ilokhu ithuthukise ukwenzela ukuthi kuwe uncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-Arts, Culture and Heritage ukuthi ikhule, abantu baqhatshwe, bebe lemisebenzi ebaphilisayo, igcine lemuli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kule Zimbabwe, njalo uhulumende uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lowo. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe, kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19, abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasenanzuzo. Uhulumende ubone kubalulekile ukuthi hayi kabancedise. Phose eminyakeni edluleyo bekungasoze kube loncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana nokuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli, kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phose kuzawo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe, into le esithi intellectual property ngani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist, kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokhu kusasilela, yimi lolo yilo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa. Okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi, at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayayithenga ngokufaneleyo, imali yabo bayithola. Ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu, asihlonipheni imisebenzi yama-artist. Imisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe la izama ukuthi iyefika ku-upper middle income economy by 2030, singakhangela nje amazwe e-Africa asahlikayo kulelo zinga, akula angela arts and culture layo ephilayo, ehlabusayo, thuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokuthi hayi, sisiya phambili ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo umnumzana Butholezwe Khosinyathi, umqondisi weNational Gallery of Zimbabwe, obixoxa ecingweni lo Mike Hove weStudio 7. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo yeChibhoku Super Cup kulimpela viki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathe ngesonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders leli Chicken Inn. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Zombili iChicken Inn le-Highlanders ithole imihlomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo yeChibhoku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempela viki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzakhutshelwa enkundleni yePapa Fields ngensonto kungela izibukeli enkundleni, kodwa uMpofu uthi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingani sesikujwayele ngoba saqala ngalo and abafana sebemandlabo baku-understand the most important thing, bakwazi ukuthi bazabuye. So sesikujwayele and okwamanje we are quite well, we don't have any problem. Of course siyakwazi ukuthi abaswakini bethu basinika ihlabusana, kodwa okwamanje ihlabusana labo lona siyabona besezindlini ukuthi bakhona bazisekele. But for now we are here.
imidlalo evikile sibili enomncintiswano wechibuku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe kusibaya sika group 2 iqembu lebulawayo City lizadibana lebulawayo Chiefs ngehola lechumi lanye ekuseni enkundleni yepapa Fields kusibaya sika group 1 iqembu leyada lizadibana leDynamos ngehola lakuqala emini emdlalweni ozakuba seNational Sports Stadium kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leBlack Rhinos lizanqibelana leCranbourne Bullets ngasesakuva emdlalweni wesibaya sika group 3 ngehola lesithathu emini iqembu leTriangle lizadibana leFC Platinum emdlalweni wesibaya sika group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yemandaba eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo ngehola lechumi lanye ekuseni kule midlalo emibili lapho ugroup 1 iqembu lezeBC Caribbean elizadlala khona leHerentals naseNational Sports Stadium kuthi kusibaya sika group 4 iqembu lenkezi Platinum Stars lizatshana leWawa ngasemandaba ngehola lokuqala emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHighlanders elizadlala khona leChicken Inn nasePapa Fields kuthi leTenex lidibane leManyika Diamonds nasesakuva emdlalweni wesibaya sika group 3 umdlalo wokugcina ngesonto uzakuba phakathi kweqembu leCape United kanye leHarare City wesibaya sika group 1 ozaqhutshelwa enkundleni yeNational Sports Stadium ngimele Studio 7 ngobulawayo ngumutsho Joseph Njanji.
Vivi uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop uWaren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dove ecula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep not the fella. To see the motivator. Just give me no some paper. I'ma get one that asks me how I feel. Bro, I'm G'd up, my G.
Ungafika uthi udinga uWaren Moyo ekasi lakhe enketha abamazi kodwa ungathi Rocky Dove bakukhomba kuye. Kungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngase ngiqhubeka ngisiya eJonthalak entaba zinduna ekhe ngayenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona pha ngaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
I'm hot, I'm such a flamer. She asked me who I be. Give nothing better. Just see the motivator. Just give me no some paper. I'ma get one that.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRock Dove ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza kusuka ngakhula ngibabona bakhangile lami I think wangenza ngafisa ukuba yibo. Ngikungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebewamukele kahle sengathola la nomination. Ama best hip hop abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
Swagela la machera ipo any we no dash ipo swagela la machera ipo kale sochi kred la iso swagela la machera ipo.
Yesebenza etakala komoyo selila madlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama album angu 3. Eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi Ghost Standards. Esibili ngiyenze 2019 abayithi Muyasi. Then esithathu ngiyenze ngeminyaka odlulileyo abayithi Ulingo the album. Engizenzele khona apha futhi kobulawayo labantu abaproducer khona bokobulawayo.
It's in the fucking food, time is cyborg. Bop it up or have a bum tie call. And just need a push, are you done now?
Zomele zivale uhlelo phosela ilizwi kubalaleli Rocky Dove ungakahambi.
Liqhubeke lisisekela lathi asisose sile kuphambanise sisanika umculo omnandi ochazayo. Umculo wami ungatholakala kuwonke amashow ama online shops abo Spotify abo iTunes abo Deezer la kuma social media pages ami wonke ku Twitter yami ngu Rocky Dub RockieDoub la ku Facebook ngile ngilisebenzisayo la ku Instagram ngile ngilisebenzisayo ukho ngathola khona ama links ami.
Silibasana ngomculo we hip hop siwuphakulelwa ngu Rocky Dub obe nguyesi laye kuhlelo Woza Woza Friday
uyenzani abakwazi babantu
Rock on Rocky Dub mpela sonto emnandi kini lonke igama lami eza Jesus Banda
abakwazi babantu ngamajayipa
umculi wengoma somdumo we hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ocula ekobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ama-vaccines ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.